iveli yatinayo nasi nde kuunza Akon, the famous musician who is the first generation African diaspora. His parents are from Senegal. Kutaza taura neze development in Africa. Inengeji unzwa nema diaspora. And then secondly, we also have another diaspora by the name of Jesse Holland. Dia kanyora buku re Black Panther movie ya Trikuona. Saka the two of them were Jesse Holland ananga chitaura neze kuti why isusu manu watema, why we must unite. And Akon ananga chitaura neze kuti importance yema diaspora ku development ya Africa. Kuti chivake Africa ya tinoda isusu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichabuda pane chirongwa chanhasi zvingabatsirewo nyika dzakadai seZimbabwe?
Zvatiri kuda kuti zvibude muprogramu yanhasi ndeyekuti vanhu vanzwisise kuti koisusu maAfricans chatitadzisa kuti tive pamwe chete, tiite mushandira pamwe chii, nokuti ndicho chinhu chikuru chaita kuti titadze kupusha nyika dzedu mberi. Tikasabatana hatimbokwanisa kuti Africa yedu chiitore zvakati. Pari zvino, Africa yedu iri kutongwa zvayo from economic point of view nevamwe vatorwa. Nyika yedu tichaitora sei mushandira pamwe ndo watiri kuda. Kuitira kuti isu kuno tiri kumadiaspora, tiri kuorganiza. Timeke sure kuti chii, taita mubatira pamwe. Hatina basa kuti wakazarwa kuZimbabwe kana kuti wakazarwa kuKenya. Tiri kuti ngatibatanei semadiaspora, tiise mari yedu pamwe chete, tiite mushandira pamwe, totanga kuve nestrategy yekuti Africa yedu toigadzirisa sei. Saka outcome yepano ndeyekuti mushandira pamwe ngatitangei. Tatanga launch yei yema diaspora organization. Saka we want more and more people kuti vajoine kuitira kuti mushandira pamwe uzofamba zvakanaka.